Stop calling my name. Richanum dizela murozi. Panganani ndo retire. Stop calling my name. Richanum dizela murozi. Panganani ndo retire. Stop calling my name. Richanum dizela murozi. Panganani ndo retire. Stop calling my name. Richanum dizela murozi. Panganani ndo retire.
Mate, vano nyevera kundifarira, kutuka kwangu kani vanongo tambira, vane shanje kani vanongo kabira, chisi chavo kani vanongo tambira mae, vano nyevera kundifarira, kutuka kwangu kani vanongo kambira. Vanesha je kani vanongo kabira chisi chavo kani vanongo tungera mai mambo
chore mama chore mama chore mama chore mama chore mama
stop calling my name. Richanum dizela murozi, panganani ndo retire. Stop calling my name. Richanum dizela murozi, panganani ndo retire. Stop calling my name. Richanum dizela murozi, panganani ndo retire. Stop calling my name. Richanum dizela murozi, panganani ndo retire.